evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on December 29th, 2017. And this is Live Talk. I am Kip Stobe.
And I'm Jonga Kandemiri.
Tonight on Live Talk, we are talking about the year 2017.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 meter wave frequency and on the 4930-15460 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 o'clock.
And on the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com, at www.voashona.com, and at www.voandewele.com.
Thanks once again. You are listening to Studio 7 from the Voice of America, and this is Live Talk. This evening, we are talking about top issues in 2017.
There were many issues that were faced by Zimbabweans in 2017, and one of the key highlights was the military intervention, which led to the ouster of then-President Robert Gabriel Mugabe. His wife, Grace, was silenced, and some members of ZANU-PF's Generation 40, or G40, fled the country.
Zimbabwe's economic crisis continued unabated, with the bond notes almost disappearing from the money market. Industrial capacity utilization remained subdued, and workers struggled to make ends meet.
The elevation of former Vice President Emmerson Mnangagwa to the post of president and the continued rise of retired General Constantino Chiwenga are some of the top highlights in Zimbabwe. Was 2017 a good year for you? Let's talk.
If you wish to join the show right now, phone us directly at this number, 001-202-619-2077. Tina lapha lochonga siyaphila sibili kuzwayo yeye lamhlanje sikhuluma ngomnyaka ka 2017 ukuthi la ubona njani kambe wawumuhle yini kumbe kawuzange ube muhle kwabanye wabamuhle ngoba siyabona ukuthi bakhona abajabulayo abanjengomongameli Emmerson Mnangagwa kanye lo retired general uConstantino Kuvea Chiwenga na ukanye utabile kakhulu ngoba sekumsekele kaMnangagwa kuzobuya lo Kembo Moati la nyakwazi utabile kakhulu kodwa kulabanye abangathabanga ngakho siyakwazi ukuthi owayengumongameli uRobert Mugabe uhleli khona ngale ndlini lo mngakhe kungani abathabanga ngako kuzobuya ke okunye okwenzakalayo siyakwazi ukuthi abantu ezikhomeni lapha kuyahlupha imali ibingatholakali njalo kunengijonga kodwa usenzakala kakhulu elizweni
nanzi kwaGibbs ushitaure vateleli kuti iwe naJonga uyaphila
ya
akuzoti ndophila ndiyani
ah nyakuza siuyaphefumula
oh
Yeah.
Did you famous? So?
Yeah.
Ah, you are right. You're right. Icho kwa Gibbs. Ndaka Simba.
Kusimba
chaiko.
Yeah.
Zvokuti 2018
Edwin. Simbi.
Ah, Simbi.
Yeah.
Andizvo zvovadiwa vateereri nevatariri. Nasi tiri kungotarisa kuti 2017 ranga riri gore rakadi. Kune vakawanda vano veZimbabwe tonza kuti igore rairema. Asi mukurema imomo makauya oshanduko dzakasiyana siyana. Shanduko yambotaurwa nemwangu Gibbs Dube yekuti mauto akaonekwa achipindira mumatongerwe zvenyika zvakaita kuti mutungamiri wenyika vaivepo nguva iyoyo vaRobert Mugabe vanga vagara pachigaro kwemakore anoita 37 vanga vachibviswa pamwe chetewo nevainzi vaidyidzana navo vanga vari kuchikwata cheG40 vamwe tinonzwa kuti vakatiza munyika vamwe vari kutongwa vachisungwa vachitongwa vachipomerwa mhosva dzakasiyana siyana inyaya dzaiitika mugore ra 2017 takaona vemapato anopikisa vachiumbawo mibatanidzwa kana maalliance kune MDC alliance kune Rainbow Coalition, kune Code. Zvese zvaiitika mugore ra 2017. Asi chakanyonetsawo zvakare inyaya yekushayikwa kwemari munyika. Zvikuru mari yekunze. Vakawanda vainonga svosve nemuromo. Zvinhu zvichiwanikwa muzvitoro asi mari yekutenga kusina. Saka toda kunzwa kuti imi ndezvipi zvamakaitawo, zvamakasangana nazvo, uye zvamunotarisirawo muna 2018, Gibbs.
Yes, we are lucky that we've got an in-studio guest, and that is Gaino Kumete. She is with Studio 7 right now. Good evening and welcome to the program.
Good evening, gentlemen. Thank you for having me.
Thank you so much.
You're welcome.
And yeah, I think you can pose the first question.
Yes.
We're lucky today we've got a lady.
Yes. Mostly Gibbs. Again, we understand women are the backbone of each and every economy. And politically in Zimbabwe, if not in the world, mostly women complain that they are sidelined. What's the highlights you can pick for the 2017 issues that affected women?
Well, just going back to the sidelining issue, mm-hmm. let me address that first of all. Most women do not have the means that men have. So that's one major challenge. In other words, financial means. If a woman is to contest, for example, to be a parliamentarian, she would need a vehicle to go around. She'd need resources. And so that's a challenge for a lot of women, and that's the fear that a lot of women have from venturing into politics. However, lately, a lot of women are coming on board. But I think the main challenge that women face is that they do not vote for each other. Mm-hmm. We do not vote for each other, and that's a fact. So if we are to change our mindset as women and start looking at other women, not as a challenge per se, but as a person with, if a person has merit for the job, we should actually vote for these women.
Mm. Mm. So once I started to is Kangela Oguenzagale in 2017. So I umongameli mgaba waphuma esikhundleni umngakhe laye wayengazani ukuthi wayekhuluma kakhulu kodwa bamvala umlomo. So nxa sukhangele khonapho-ke ubonangazani ungathi omama basebenza kanganani kwezombangazwe lapho khanye babekhona eduze kumbe ngamadoda ayeminyana nje khonapho
ekukhipheni lo
wayengumongameli
hhayi omama labo basukuma lapha kukhanya kwasukuma ilizwe lonke. Ilizwe lonke la first time kubona ilizwe abantu bezimbabwe bebambene kanje bengasakhangeli ukuthi wena uvela kuliphi ibandla elezombusazwe kumbe uvela kuliphi ibandla kumbe uvela kuyiphi tribe for that matter. So lapha abantu kade bebambene, i-common goal ibingeyokususana lo obebuse iminyaka engamashumi amathathu lasikhombisa umnumzana Mgabe. And bathe sebekwenzile khathesi sokuqalisa futhi sokusiba sobala ukwehlukana lokhuya.
Obaba ibasebezibambile.
Obaba ibasebezibambile ngoba ukhanya
ngapho umama mphi.
Omama bakhona. Kodwa bakhanya befakwa eceleni ukuthi hayi lina gidanini. Libe liba ngumsindo lisenzani. Ngoba so far sokufaka umama yedwa. Mrs. Kashiri, uOpaka Kashiri. Nguye yedwa esingathi nguye ofakiweyo kupresidium kumbe ole senior position kubandla lona elibusayo elezanu PF.
So Jonga, I think you can hear what she's saying, you know, in terms of women, you know. She says women were part of the system that actually ousted the president. But then afterwards they were actually sidelined. So maybe that's a point of contention among women.
That's why I raised that issue. But we can bring in one of our guests. That's Dewa Mavinga, a human rights lawyer who is based in South Africa. Mr. Mavinga, how are you?
Fine, thanks. Good evening to you and to your listeners and viewers.
Ndirofunga kuti hanzi chiri musaka-saka chinozvinzwira vateereri vari kunzwa vega kuti hava Mavinga ndo vatitsika pano. Itipeiwo zvamunofunga kuti zvikuru zvingatariswa mugore ra 2017, tichitarisawo zvese zvekodzero dzevanhu nezvimwe zvaisimudzirawo vanhu.
Chikurukuru chegore ra 2017 yanga iri nyaya yekuti ndiani achatora matomu kubva kuna vamugabe uyezve kuti zvichafambiswa sei. Asi takazoona kuti mauto pamwe chete navamunangagwa vakazopindira mumwedzi wambudzi ndokubva vatora masimba nechisimba. Iko zvino zvava kutaridza zvekuti izvozvo zvakaitika zvanga zvine nyaya dzekodzero dzevanhu, zvanga zvava kutaridzawo kuti panga paita dambudziko guru kwazvo nekuti aimbo vamutungamiri wenyika vamugabe nemudzimai wavo maziso anga ari pana mai Mugabe kuti vari kuzvifambisa sei, ndo vachatora here. Saka patiri iko zvino apa kwakuwo kuzeya kuti 2017 ranga riri gore rakaoma kuomera vanhu pakurarama kwavo, kuomera vanhu panyaya dzekodzero. Tinoona kuti vanhu vakawanda vangave vanhu vekumazowe kumanzowe vakanga vamboshungurudzwa vachibviswa munzvimbo dzavaigara. Nyika yanga yakaomerwa. Asi iko zvino tava kuona kuti tatarisanazve mumaziso nesarudzo dzichauya gore rinouya ndo rimwe dambudziko guru randiri kuona tichienda mberi.
Maybe you can recap in English, Mr. Mavinga.
Well, the big one on the political and social scene in Zimbabwe in 2017 was the succession of former President Robert Mugabe, which was eventually resolved in November through a military coup led by General Chiwenga, and which then installed Mnangagwa as the new leader. That having happened, we now realize that the big question going forward are the elections in 2018, whether they will be free and fair. There were a number of human rights abuses that we highlighted, particularly around, you know, evictions, forced evictions in Mazowe Valley, the Manzo farmers, but that has now since been resolved. So the big question that remains now has to do with preparations for democratic, free and fair elections.
Thank you so much. Vamavinga ramba yanyi muri parunari. Gibbs ones. Vamavinga wari kutaura kuti ah kwa kune zvakati kuti zvakange zviri zvatingati ma highlights. Vabatawo nyaya dzekubviswa kwevanhu kumanzo uko dzainetsawo munguva iyoyi kutyora kwekodzero dzevanhu ikoko nezvimwe zvinhu zvavabata bata asi tiramba tichingonzwa zvakawanda.
Yes, siyabona ke ukuthi kulabo abantu sebesiqhumile khona mpa ke ku Studio 7. Siyabonga kakhulu ukuthi lisiqhumile nzaba labanye benu. Polite kwakuba Maphosa, Ruben Ndlovu, Lomandla Mkhwananzi khona mpa USA. Dennis Blauzi lauthi sengkhona kuzobuya lo Thako Lencube sakhile line lo Sikhunkiwane. So usuku oluhle usibhalele futhi umhlongo lapha uthi Dube kimi, the year has been very good and ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu. I'm running a business in Johannesburg and it was so good. Andlamuzwa ke usuku oluhle uyakhuluma lapha umhlongo Bebe uthi yena umnyaka umbuyele kuhle ngenye indlela aza kayibone. Usele business ijonga. Usele business yakhe khona eJohannesburg njalo selokunye okuningi akwenzayo. So kuye uthi umnyaka onjani ubuyispot on bumnandi kakhulu
2008.
Yeah, uthi bekumnandi sibili.
Ah, regret umuzwa kuna again.
Ehhe.
Uyabuyela yini ekhaya?
Singazuthi uyabuyela ekhaya kumbe hayi kodwa ke ngokutshengisela kwakhe bona ngani sechayi isikhonkwane bona ngale ke eJohannesburg.
Hayi, so, yeah. Uyafunakala ekhaya. Njengoba ziuhambela khona ngale uhambe lolwazi lwakho ubuyele uye ekhaya.
Hayi kwakhe ngale.
Hayi kwakhe ekhaya.
Yeah.
Ziyemhambela khona ngale.
So nxa sesikhangela ke futhi sijula siyaphambili keno Gumede. Wena ubona ngazani sibili kungani kwahlupha ngomnyaka 2017 eZimbabwe kwini?
Ah, into zakhona ukuhlupha kwakhona kuqalisa into ebezilokho zisibekelana zisibekelana ziphayila iminyaka ihamba ngokuhamba kwesikhathi kodwa khona onke kwemali sibuyele kodaba lwemali ukuthi uhulumende uyabe ngani uselusolvile solungani soluhamba soluphutsha kuhle luthi soluphutsha khona phana futhi kuphinde babuyele emuva. Khathesi udaba lonolo lokuselakala kwemali yilo kade soluhlupha abantu. I-black market ibisikhanye siyaphambili. Imali sezilokhu ezikholwa sezithengwa ku-black market and so on. So lakathesi abantu lokhu bekhala ngakho khonoko. So kuchema nenyaya ye-black market jonga.
Ndonyaya nitsa.
Kushayika kwemali ye-plastic money yoyi. And it seems like ndio problem iri kuramba ichiendera mberi.
2018 togona kupinda zvinhu zvakamira saizvozvo.
Zvakamira saizvozvo.
Ndichiri kurangarira nezuro nezuro President Mnangagwa vakapuwa mvunzo na Blessing Zuru Studio 7 wekuti vanoti nenyaya yekukwira kwemitengo yezvino. Tinonzwa kuti vakati pari kurongwa kuti pagarwe pasi minister we industry and commerce kana kuti industry va Mike Bima vachiti vakavatuma kuti vanga vachigara pasi nemapoka anechekuita nenyaya dzemitengo nevanogadzira zvinhu manufacturers nemaretailers. Tinofunga kuti chichagadziriswa asi kazhinji munhu wese anogona kuviga chinhu kusvika mutengo wachinja.
Ko mari yacho iri kumboendepi?
Ipapo ndo patoda kunzwa
Gibbs. Keshe yacho iri kuendepi?
Gibbs ane imwe muhomwe. Gibbs waiwana upi mari?
Akwaziwa joka sekuti mali yakapa wolu sizwe rapa slow baba ecinga nokuti ngukomo.
Yes.
Nga nkomo yakwazi. Baba Nkomo ungachona njani? Ye, uyangizwa Nkomo? Ye, umnyaka 2017 ubone njani baba Nkomo?
I didn't over right 100% perfect about a businessman in South Africa. You don't need to hamper gas and couldn't put an umpan in Samangasona. And we saw like who parents and say Kaya, which I would have government get Pilar or Baba. It coming and I voted or putting it in brackets. And so good to Ulalela.
Tell me. Kodwa ke okunye ke nxa sikhangela okwenzakala eZimbabwe okucabangela ukuthi ungabe lakho ludaba oluqakathekileyo kungabe kuloyilobhi babankomo.
Hayi, lokho kwenzakala ukukhipha umgabe laphana kufana nokukhipha imali kulesi sikhwama usifake ngapha uvala umnyango ngapha uvula omunye umnyango ngabe uthi uthinta ishopu igemu nje edlaliweyo lapho ma kungathiwo gemu edlaliweyo sifuna ukubona umgabe bembopha baba ungabona umgabe engabotshwa udlalwa ngengqondo zabantu umgabe wabulala abantu babotshwe lapho baba ubothi labo G4 kuyi-50-50 kungabe le-side okuthi i-wrong umgabe is more than 10% wrong on that kind is a devil wabulala abantu lamangcaba wonke esiwaziyo lapha lalapha ngi-50 brigade uthiwe I'm sure he was one of the commanders why commander that ground bengazali ngengqondo zabantu umgabe kabotshwe le-G4 ibotshwe okufana nesifoni.
Ye, siyabonga kakhulu kodwa singasebenzisa amabala njengokuthi udevul udevul ungazane libala
no. lalela siyesiloku kurani ilizwe lelo besiprotekha abantu libabiza ngamagama right bona bevele be-wrong and u-emason ngabisele i-property yezipra neyezaphu abayithatha bebulala abantu ngo-1983 ngegugurawontu and esimayiceda lapho ekhansile i-uta code yanokuthiwa i-ut besebenzisa igama ethi unity endaweni e-wrong kukanti bona u-emason yiyo bethithi ngaphambili bevulala abantu bakithi besithi bevulala amahungu
sikuthethe
konke lokhu abaqale bekukhuye konke lokhu lingabaprotekthi baba lesetini leso
lingabaprotekthiaela
inenhlawutiyizibazakhe lingaprotekthi abantu abawrong lilitshele ukuthi kulungisiwe ezimbabwe ilizwe kalila mali isenti kayikho lesekhanye inyanga lezi abantu banikezwa $30 imali yokuthengaumkhukhu ilisiphelile.
Awubona inkomo, sibonge kakhulu. Ye, ungathinakala kusasa
mzalwafuthi khona ungesabi uyibambe ungesabi kunengesabi khuluma lapho kuningi legameni livele asiyithayile izandla ngisebancane abantu bemaphelweni nemidlenze sicela ngo-1928 lineyayivoteli antili bezobe sova udaba lwalo ababenza bebulala abantu bakithi abantu abethu bagcwele esouth africa abanye abalama-ig abalama-certificate ngenxa yagavumenti ka-emason nangakwa lo mgabe bonake labochiwenga
akesabi ukubaegoli bajale ukuthi danki. Siyabonga kakhulu mzala, sibonge kakhulu.
Ngiyabonga.
Ye, so Mr. Nkomo is really a very bitter man but he's happy that he managed to actually open a business and is running a business in South Africa.
Mm-hmm.
He's very happy about that. But he's not happy about the current government. He says, what happened, you know, when Mugabe was removed from power is something that was planned and pre-planned and all those kind of things. And he says, if Mnangagwa is very serious, he should not only arrest G40 members, but he should arrest the Mugabe. Former president
Mugabe.
For committing some atrocities, allegedly committing those atrocities. So he says, at the end of the day, we see that Mr. Kembo Mahadi has been given a portfolio which is reconciliation. So he says, involve everybody. If ever there should be some reconciliation, that should actually happen. And he says he should also return all the Zapu and Zipra properties. And then cancel the Unity Accord. That's him. Yeah.
Cancel it.
Cancel it.
Start a new.
Yes. Start a new thing.
Let's hear from Mr. Mavinga.
Mm-hmm.
Va Mavinga.
Wong.
Manzwa kune muteereri ataura apo ari kupupa furo.
Wongu ndizvozvo matambudziko anga akati wande mukati meZimbabwe. Asi chatinofanira kuona ndechekuti patimire iko zvino senyika hatiri kumawere chaiko. Hapana anoziva kuti ramangwana richavei. Nekuti mauto aswedera zvachose pachigaro chekutonga achiedza ku hazvichanzwisike panyaya yesarudzo kuti zvinomira papi kana vamwe vakati kuti utonge unofanira kunge uri wechiuto kana kuti wakabva kuhondo wakaenda kuhondo nyaya iyo yadzokazve. Saka sarudzo dzicharevei ndo zvikuru. Asiwo pane zvakaitika mwedzi wapera iwoyuyu pane zvakawanda zvisiri kuzivikanwa kuti ko kutora nyika nechisimba kwakambofamba sei, pane vakafa here zvakafamba sei, pane vakasungwa here, vari kupi, nyaya dzavo ndedzekuti kudii, uyezve kuti zvakawirirana navamugabe, vamugabe vakabvuma here kusiya chigaro vakawirirana kuti kudii. Saka ndinotendawo kuti hazve chokwadi pane zvinhu zvakawanda zvoda kuti zvigadziriswe asi kwatiri kuenda tinogona kunge tiri kumawere.
Ya, inyaya yakaoma. Ko nyaya yekuti unit akodhi kanzurwe itsemurwe nepakati manzwa osei kana munofungei?
Nyaya yeunity accord tinogaro itaura kuti chakakosha kugadzirisa zvakasiyiwa zvakaitika zvachona kana pakanzi ngapaongororwe nyaya yekukura hundi kuti yakafamba sei, vanhu vakatadzirwa, mhuri dzakaparadzirwa, hama dzavo, vabereki neinei votaurwa navo poonekwa zvingaitwa kuti nyika iende mberi. Hazvigone sekutaurwa kwaitwa navamunanga kwokuti zvigonza, aiwa kanganwai zvazuro handei mberi kana kuti pachirungu let bygones be bygones, kwete. Chinodiwa ndechekuti pange pachigadziriswa kana kuri kunzi ndivamo hadhi vapuwa basa iroro renational peace and reconciliation commission, ngavachiita basa iroro nemazvo, votaura nevanhu vanogara munzvimbo idzodzo dzakaita matambudziko akasiyana siyana emhirizhonga nekutyora kwekodzero, votaura kuti ndezvipi zvinofanira kuti zviitwe, pogadziriswa zvinhu. Kana zvinge zvagadziriswa, kana vanhu vakaparadzirwa misha, vakaparadzirwa, vakaponderwa hama dzavo, vakataura kuti tinoda kuti nyaya yemubatanidzwa yeunity iparadzwe, ndivo vanenge vataura. Hazvisi zvokuti munhu angataure ari kunze asingazivi zvakaitika. Zvinotoda kuti vanhu vakange varipo kana kuti vane vabereki vakanga varipo vataure vega vachipuwa mukana nehurumende iripo, ndo zvinoratidza kuti pane chido chekugadzirisa. Dambudziko riripo nderekuti mukuru wenyika vamunangagwa vari kungoti aiwa ngatikanganwe zvazuro, ngatisacheuka zvakamboitika, handei mberi, hazvigoneki izvozvo.
Aiwa maita vamavhinga, rambai muri parunare. Gips, ndotanga ndakupa mukana une muteereri mwechirenje indi nevaviri.
Ya, woti nkale ngondlovu.
Yes.
Ndlovini, unjani kona pechimani?
Hayi, ngaphila ndine nkulu njalo kodwa.
Impile kakhulu, ungaphi kona apho mfowethu?
Mina ndizodza la Pretendisi.
Oh, itembisa kunjani itembisa kona?
Hayi, itembisa kumnandi ndine nkulu.
Wena ubona kwakho okwakuqhathekile kumnyaka ka 2017 kuyini?
Iminyaka nje yonke leyo ka-2017 iyafana nayo yona yonke le minyaka kade nje sokola ngayo, kodwa ke ekugcineni ngibona ngathi umnyaka ka-2017 ube mnandi ebantwaneni baseZimbabwe ngokuphuma kwengadlangadla lephumileyo. So ngibona ngathi ke wonke umntwana waseZimbabwe osuke wajabula ngokwenzakala, noma iminyaka kade ibheda, kodwa ke kusho kuningi kubantwana baseZimbabwe uphuma kababa umongameli uRobert Mugabe. Kusho kukhulu nanoma nje izinto zingeke zilunge. Futhi engingakuthanda lokuthi lalo ubaba ongenileyo la engakhohlwa phela ukuthi kulelani lizwe kulamaNdebele, kulelani lizwe kulamakhalanga, kulelani lizwe kula zonke lezi zinokhuzeli, engabhekeli amanzi engagelezeli eceleni eliwayo.
Kuthi ubona ngani angalungisa okuningi ona umbono?
Hayi, ukulungisa khona angeke simanje siqagele sithi ngakulungisa okuningi baba lona.
Ngibona ngemfowethu. Yeah, we challenge Ndlovini. Ube lomnyaka omutsha omuhle kakhulu mfowethu.
Hayi, nami ngiyabonga khona ngapho lisebenze kahle lana lapha esitudiyo.
Siyabonga kakhulu ke, inkosi kubusise.
Alright,
yeah, so that is Mr. Ndlovu is in Tembisa in South Africa. He was saying that you know, the ouster of the former president Robert Mugabe was one of the top highlights of the year. And says the year started in a very dull way, but towards the end of the year, there were sparks. So he loved it, you know. And this is
so he's calling for a repeat.
No. So then he said, you know, the current president should actually think about other tribes.
Mm-hmm.
He says he must not focus on only one side. He should cater for all Zimbabweans
mm-hmm.
because he's a Zimbabwean president.
Oh, that's good. Mm-hmm. Let's hear from Tatenda ku Zimbabwe. Magadi? Tatena. Magadi, Tatena.
Hey.
Hey, andanda chukora zitare nyapoka. Ndire gerere.
All right.
Muri kupi ku Zimbabwe?
Ndiri kuchiweshe.
Kuchiweshe. Tipeiwo pfungwa dzenyu pamusoro pa 2017 netarisiro yenyu muna
2018. 2017 igore ranga rakatiomei.
Mhm.
Tanga kwaro kwese. Ranga rakaomba pazvinhu zvakawanda, zvakawandisa kuti kumari mabasa acho zvinhu zvizhinji. Rakakutsinungukewo zvishomanana kunguva shomanana. Kwa pembele kikafara kwa kuwa tuzini, zirikuenda kwa sinu nguka. Kanguwa ya kabiskwa mkabe patigaro.
Mm-hmm.
Kwa chaiwa, ndofunga hizi, chanaka.
Mm-hmm.
Asi, apana chanaka, zaku toshata zekare, kupura, sasuka zina mkabe, nukutika na urimende, yae masoja. Sina mkabe.
Mm. Hello.
Nasi ndo tinda minyanga.
Mm. Saka muri kutya here kuti muri kutya here kuti mauto anokukanganisai?
Icho kwalika kwa maelezo kati ya zungu cha ndo kwa maelezo na kana.
Mm.
Muri kwa kana kanoti.
Nare yao inenge iri kunetsa pachiwesha hapo. Ndofunga kuri kunaya.
Mhm.
Chiweshe unozoya kuti iri kupi?
Yeah. It's in Mashonaland.
Mashonaland where?
Yeah, Mashonaland West.
It's Mashonaland Central.
No. Central and West and is west. Almost the same thing.
Ah, okay.
Because from Central you go to West.
Because they are both Mashonaland.
Aha.
Okay. Both. What I'll do is I give you a mark.
Yes.
Ndotanga ndataura na vasitole then ndozokupa zvataurwa na vatatanzi. Tatena. We've turned left.
Perfect. All right.
What's tole, Magadi?
What's why, Magadi?
What's tole in the fire of patience? I'm going to go to the Magabata Parnara.
Shakana Kaiso, Shakari Kamuri.
I was going to go to Nani Chando Cheta, Menu Zimbabwe, could you say?
Kuri kupota kuchinaya na asikopi sasa.
Iwa pakanaka. Muri kupi ku Zimbabwe?
Kadoma.
Tiudzewo maonero yenyu gore rakupera iri neriri kuuya.
Ya maonero egore rino ra 2017 aya ndinoona hangu kuti vanhu vazhinji vanoona sekuti zvingangonaka asi iri muono wangu ndewokuti hapana chinonaka pane zvakanga zvipari zvakaitika vanhu kabla yakubvisiwa. Mapeni chidaro ndinotarisa iyo zvino pamusoro penyaya yekumatibhere muchigara chitsauko nyaya iyi yegukura kuti yai kutaurwawo na yaikutaurwawo naMugabe saka vaingoti ndikatikandamwei zvekumashure tiendere nemberi ndo the same statement inotaurwazve namunangagwa kureva kuti vanhu ava havana kunyatsokurasana pakutaura kwavo iye zvino vane protection yanenge vachipanana ivo saka ini ndinoona hangu chokuti vanhu vasanyanya kutarisirwa zvakanaka kubva parizvi patii kuenda kumberi kwatiri kuenda halo
halo ehe matodya dzimwe 30 seconds pamuri kuti halo hapo
ndaikudzwa kuti hamuchandize
aiwa
ini ndiri kufunga kuti kana vana vamunangagwa nevamwe vavo vari muhurumende parizvi vari vanhu vari iyei vari kuda kuti vagadzise zvinhu munyika zvinake ende vachipromota dhemokirasi pane chinhu chinondirwadza chandinotini kana ivo vakanga vasingachizive maitikiro acho ngavaise investigation team vepamusoro pekudzira kwa itai dzamara. Kana vakabudisa nyaya yaitai dzamara vanhu vasichitaurwa kuti they are real for democracy. But kana vasinga vasingazvitauri, ine hangu handioni ndichivatambira zvekuti ndinoona kuti vari pachokwadi navanhu, asi kuti vakangoona kuti ivo vakangaoni dzao navamugabe vakatichiridza tichivabvisa zvatine masimba nerubhizi mwavo.
Thank you so much. Maita vasitole, 30 seconds dzenyu dzimwe ndazozvitorawo, but aiwa tinotenda zvikuru maita basa. Gibbs, ndina vandisanda kupa mic. I know you have the mic, but I can give you the mic. Ndina mukoma tatena vekuchiweshe. I think what he said is just like what the caller you spoke with said, the same thing exactly. He said 2017 was a tough year from the beginning, no cash, no jobs. And the ouster of former President Robert Mugabe gave people a false hope, but he thinks that nothing is going to change, especially with the intervention of the army. And Mr. Sitole in Kadoma, many people have hopes, but he thinks nothing is going to change. And he says that the Gukurahundi issue should be addressed, and he gave Mr. Mnangagwa a test case. He says if Mnangagwa wants to prove himself as a good leader, you should investigate the disappearance of Itai Dzamara.
Very interesting comments there. But before I take the next caller, I wish to apologize to our viewers because the VOA Ndebele Facebook Live is down. So what we've done is to share the VOA Studio 7 with you there. So follow it and listen to what we're saying and contribute a lot towards this kind of discussion. So now I think before we go to Keino Kumete and Mr. Mavinga, let's take a caller from Gokwe. Hey, Gokwe, slow down, Konam.
Hey, Lonya Jeka, Raba.
Ngubani?
Nya Jeka.
Oh, Nya Jeka, Kujan, Baba.
Nya Jeka.
Kujan.
Ndave Gokwe, Simbe, Raba, Simbe, Raba, 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 Raba,
Raba, Raba, Raba, Raba, Raba, Raba. So, ungatike, umnyaka 2017, umumenja, Raba.
I go to where I'm only other. Mendara.
So,
Mendara.
In the Mendara, if there's a win, Joe Octoga is Rulana Pelomia Pele.
In Dara, if there's a woman where it is Rulana Umna Pele, Kotwa, Umbantu MP.
Aha.
So, we have a drink.
So
ubuya intabantu nabuye bathi so twadima kodwa abantu bayavanga endlala ngapha engelali kulima abakwenza abakazi bajezi kodwa umumbu ukuthi abantu befite kathi ezizero ukuthi uya ngabona umuntu okwaziko.
Ehe, so kodwa bahambisa umumbu e-GMP babhadalwa yini
lapho lalaphana ababele nhlanhla babebhadalwa.
Abanye ke mzala
kokuthiwa ngenhlanhla yakho abanye zazitshoni imali mina angangena kushironga futhi sewuthenga ama-fertilizer ukuhamba egrace ngekampeni ubufazi bakhe ukuthi engene epublic wandlela imali yami.
So wadliwa imali wena?
Wadliwa imali $200 engayikhamisa kwa-akhawunti kuthiwa kuyabuya ama-fertilizer.
Ah, so akubuya nix
ama-fertilizer kuthiwa inaziri yani imali epedlo
yahambiswa kubani imali yaleyo baba? Oh, yeah, what's the point? So that you are not voting. Why, my point? Sarosa Kul in your Jenna. Oh, when you get on a tea, when I want to cut it, was a 2017 way. Of Chamber.
Okay, I don't know what to do. Abafana bangkhona bamkhubura rathi asinathemba lawo.
Albatrust.
Asibatrust, asilinga ngabe umnankagwa ye lapho dlaphana kodwa hhayi khala support.
Oye phela, so lizimisele ukuthi livote ngo-2018 ikunjalo.
Tithisikhangelile ukuthi vele i-transition government efana lekaba likamzuriwa yani.
Oyebo.
Yeah, I did it. I can't see Gavin. I'm very good. I'm very good.
Ah, Ah, what are you doing? Smoke a cool in your jail. I want to look at Baba.
I don't think I'm far, but I want to put an elocution answer. So I don't know. I'm pretty fiend, my target.
That is Sukuluma, I would get a cool to Kurumintan Draco, Zawa Kuruba.
That is the same Kurumintan Draco, who is that here? He resembles the Akazaya. So I actually know none.
Ah, one again. Thank you very much, Smoggy Lena Jeff.
That is the head of Kuruba today. I would be even getting a
slow. Yeah, I would get a cool. I would get a cool Zawa.
I'm very fine. I would be about the South Africa. I would be not. It's not this one alone.
Guys, one less we lambda says a hot top of my singer. I
go
to my two things and I tell what we must do. What about it? I go to 44 Zanquans again with the Baba. So,
Mazangani,
yeah, I would jalo for it. Yeah, I would take a cool look at your channel. From yourself, me, the lapel comes and someone won't get a lie. So, Sponga Kuluba.
Okay, you get
yeah, I will look at it. Thank you very much. Thank you very much. Bye bye, Baba. So, that is Mr. Nyajena. He's saying that,
Nyajeka.
Mm-hmm. He's saying that, you know, the top highlight was the removal of the of former president. Mm-hmm. But he doesn't trust Mr. Mnangagwa. He says the transition government is like that of Apel Mzorewa.
Mm.
Still remember before Zimbabwe attained independence.
Yes.
So he's saying it's almost the same.
Zimbabwe
it's like the same snakehead, you know.
The Zimbabwe Rhodesia.
That's yeah. Right. That's right. Mm. And then he's complaining about GMP. He says they sent a lot of maize to GMP. Some of them were not paid. And he says he paid some money to, you know, the first lady, allegedly. So he says he lost that money they were supposed to receive. A fertilizer.
Mm-hmm.
But now there's nothing, and you know, he says life is still tough.
Now, but he can still pursue his money under the
civil in one way or the other, yes. So let's hear from Keino, maybe. Keino. So looking at the future of Zimbabweans, do you think there's going to be any change from what they experienced this year? Taking into account that we've got a new administration and we've elections.
I think there will be a change. I mean, people should be patient.
Mm-hmm.
The new president has only just taken over and he's only just appointed his cabinet and his vice presidents.
Mm-hmm.
So people should just be a little patient. I know they're impatient. I mean, 37 years is a long time under the rulership of one man.
Mm-hmm.
So they wanted change there and then and immediate results.
Mm-hmm.
But it does take time. So let's allow President Mnangagwa the 100 days he asked for.
Mm-hmm. Mm-hmm.
And then we can take stock from there.
Amaz
uto nibona njani, Jonga.
Regain is going to na mkoma mishek. Ndina mkoma mishek. Wama vinga. Ramba yenyu muripo wama vinga. Ndina mkoma mishek wa kuBotswana. Wanga zofunga uti tirikuita favor. Tungiramba tienda ku South Africa. Tumbopinda muBotswana. Hello.
Hello.
Mkoma Mishek, pamuri panenge pane mhepo ka?
Ya, pane mhepo eh.
Zvino makana mukaramba muripo munosiiwa nebhazi.
Ah, okay, da try kuvhara window re mota.
Aiwa ndizvo zvotaura itinzwe.
Ah, inini ndinonzi ngoni muronda.
Wa muronda.
Dafara noku pinda mchirongwa.
Yeah.
Ndine nyaye gukura hundi ndinoinzwisisa. Asinti pane problem iripo yekuti 1980 inini ndaishandira kugokwe.
Mm.
Kwana mcheka yaorao.
Yeah.
Vanhu vabva musango vachinzi vauye va masoja achungana nemamwe. Isusu pane vakaramba ivavo vamwe vangu vaya vainwa doro vakaenda kumareserve vakanorohwa nevairamba kuuya kumasoja kuzosangana nevamwe. Ini ndaasinganwi doro ndandiri pakataka tichishandira handina kurohwa kune masoja bozi ndandarisina kubuda out vaitoda kutourayiwa. Saka nyaya yegukura hundi, yeah, of course yakaitira, but tikatarisa kumashure kuti Matabeleland yese ivakwe Matabeleland yakavakwa nechi nerudzi rwakabva kupi South Africa ndizive kuti pakaitwa reconciliation here yakaitwa kurudzi rwakapushwa ruchienda kwakunzi kumashonaland kozouya inyaya yakazoitwa yekuti pakwanise kuti pave nekukondrola kublawayo taitosva kutoenda nokudawo kuti kukaendako waitoziva kuti ndinogona kuurayiwa nebanga saka handizive kuti chii chingadei chakaitwa kuti pakondrorwe nyaya iyo yanga ichiitika because tikatarisa even kucongo ndakamboenda ndinomboenda kucongo kuti Zimbabwe pakubatsira kwayakaita hondo yekucongo vakatoita chimpwanyira chekuti nokuti masoja acho anenge achihwanda muvanhu I think ndo zvakaitika kublawai kuti kukondroreke pese panonzi kukunda hondo panotofiwa
saka vamuronda mukamba mhuri menyu mukaita pfumvu mototi ngatipondanei
hatiti ngatipondanei but ipapo handisi kutsigira kuti zvakaitwa zviri right on the other side hazvirisi right because zvinenge zvine kuparadza ropa but on the other side ndikuti ndikaenda ezvinezvimwe Matabeleland you find kuti shona yakutaurwa apa ndevere yakutaurwa pasina kana problem vanhu vachidi vachiwirirana only the other thing pamwe ingadai yakaitwa nehondo nehurumende yavamugabe ndeyekuisa mutemo yekuti anenge auraya mumwe kana kuti anenge abaya mumwe nebanga ngapaitwe mutemo wakati chete ndo paotherwise powers vangadei vakaitiza ndinofunga inini kuti vange vakaita kwete kuti zvavakaita zvokuti mushona nemudhevere tinobva tapacreatwa kuzi tivaingane nokuda kwezvakaitwa nehurumende yavamugabe
aiwa tinotenda vamuronda regai tigozongwa vamwe kuti vanoona sei pfungwa yenyu Gibbs usati waenda ndombotaura nezvavamuronda kana kuti ndombotaura nezvavandlovu
maybe just start with mrod
okay he is saying that the Gukura Hundi issue is a hot issue he said he witnessed it in early 80s when he was in Gokwe mcheka waora I think that you once worked in that area
yes,
too
yes
yeah. And he says it's a question, but at the same time, I don't know how we can best explain that. He says people were pushed from Matabeleland when the Ndebeles came into Zimbabwe, or what time they came in. Mm-hmm. He says, was there any compensation for those people who were pushed out? Mm-hmm. And also, he is talking of violence. He says in Matabeleland, there is violence, there is that, and he thinks that the only way to deal with those issues was what Mugabe did to send in the military. That's why I asked him, if in your family there is a problem,
do you kill
each other to settle that problem?
We're lucky that we've got a human rights lawyer, and that is Mr. Tuam Mavinga. Mr. Mavinga, can you respond to what this gentleman is saying?
Yes, clearly there were very serious human rights abuses in Matabele and Midlands provinces in the 1980s. And what we are saying is that there has been no comprehensive inquiry into what happened and into remedies and justice and accountability. And now what we're saying is that, one, there was an official inquiry, the Chiambakwe Commission of Inquiry, whose report was never made public. So for us to even begin to address and answer Muronda's question, we need to have that made public so that the world and all Zimbabweans know exactly what happened. When you talk of the other periods, when we are talking of Gukura Hundi, Gibbs, we are not saying that therefore there are no other periods of human rights abuses. We are simply saying that we need a comprehensive approach that looks at what happens, at the remedies, and that talks to victims to say, what do you want done? So that kind of national engagement has never happened because the government refuses to open up. And now we have a new government that says, let bygones be bygones. And that is problematic.
Yes, thank you so much, Mr. Mavinga. What is that? Undlovu lapha, Undlovu sebambe kakhulu.
Yeah.
Baba Ndlovu ephinga khona ngapha kunjani?
Yeah, phila kunjani?
Siyaphila kakhulu. Ungabona ephinga khona lapha.
Ngisemandlovu, umlavu, umlavu emandlolo.
Oye, ngiyakubona sibile emandlolo kho lapho lokho kuse kulenhlanzi ezidengiswa ezitolo phandle lapha.
Yebo.
Lokho zimnandi.
Azinandi zigcwele baba.
Yes, siyakuzwa kakhulu ke Vuka Ndlovu. So akutsho ukuthi wena umnyaka 2017 ubona njani?
Ah, umnyaka 2017 ayemuhle kodwa ungano yaphathisa kodwa into engifuna ukukhuluma ngayo ikakhulu ngumbono ka 2018.
Mhm. Qhubeka baba.
Ngiyabona ngapha ngemuva for the past 37 years.
Mhm.
UZimbabwe bekungangiharari.
Mhm.
Ngani kutholo ngoba yabona kuzonke izinto zezakale eHarari, omungameli bekale eHarari, nezivakatshela zezikhanya ngandina sike eZimbabwe bekuseluphi ngo-2018 siyaphansi loza uba umungameli akatshintshi idolobho khona ezabona i-infrastructure ukuthi ibinjani lapha yabe ehleli khona njengakobulawayo kaluto yabona kusobala ukuthi nje singanihlelebhanki singekho eZimbabwe.
So angatshintshi idolobho engahlala kuliphi?
Ah, kumbazi azohlala kobulawayo athi sike sibone ukuthi impela nje silomngameli abone ushintsho lathi sibone ushintsho simbone hambahambe esitaradeni mhlawumbe uyabonika abone i-infrastructure ukuthi iyatshintsha makhangela isteji izindlu elokuzeke edorobheni izindlu zikhanya kungani zakhiwa kudala njalo zakhiwa kudala zila zimaintainwa zilani khonokho kubuhlungu kutshengisela ukuthi la angani sisele phande yabo.
Hayi siyakuzwa kakhulu ke mnumzana soke qedisa baba.
Engatshintshi idorobho nje ahlale kubogweru umasilingo umtare kobulawayo kuyabe kutshengisela ukuthi impela nje sihamba sonke yabo.
Ye kunjalo.
Ngiyabonga baba.
Siyabonga kakhulu soke ungathinela kusasa so ube lo mnyaka omutsha omuhle olandelayo mnumzana.
Lawe baba ube lo mnyaka omuhle.
Ye kube njalo ke mfowethu siyabonga kakhulu ke uNdlovu khona ngale manjolo. Izini manjolo. So he was saying that you know 2017 was good but you know not too good, and he's looking forward for 2018 and says you know for 37 years the only Zimbabwe that was there was Harare. So he's proposing that the president of Zimbabwe must change town.
He must move to Mrewa.
Even Gwanda. You know Gwanda, where I come from?
No, yeah. Mrewa.
I think Cholocho, guys.
Yeah, Cholocho, no. Right?
Cholocho would be the best far. Place.
You know,
to...
it's far
from where?
From Harare for him to move with his property. So Mrewa is just 90 kilometers.
The more reason he should move further away from Harare. We don't want him anywhere close to Harare.
This is something that we call classic tussling for a president.
Yeah.
So then what he can do is
he can have
a helicopter and stay. We will just go up and down.
See okay, so let him have a neutral venue, like a hotel.
Where? A hotel where?
Anyway.
but he's raising a very good question, right?
I know.
Very good issue.
I know.
What do we have now?
That's true. I have two gentlemen, and you know, our phones are ringing like
now. Yes.
So far, ndina mukoma look Samunda, Varuku Zimbabwe. Magadi mukoma look. Hello, mkoma look.
Akasimba here. Hello, makadi.
Hayi vandirumpenyu. Mongoti ga. Mongoti ga kudya kwemkuwasha because the phone is kuwanda.
Zvirongoti zvakaitika zvekuti muna 2017 mo ha kubva kwangu kwakafadza. Asi tarisiro ndeye kuti wachazvigadzirisa here wambogara 37 years ari mo. Ndomubvunzo mumbo nevazhinji kaivo.
Mhm.
Kuti vanozvigona here kana vazvigona. Toomberera maoko kana watadza tiri kutarisira kama elections kana achifamba zvakanaka tichazoona kuti zvichafamba zvakanaka here mitemo yagadziriswa iyi yaiita kuti uite zhohozhohwe kana wabudawo zvakanaka kana wasirozvigona tonifara kana zvikasadaro manje chiudo chataurwa chaiya ndo chaicho
maita basa mukoma ndovanotaura tiri kuda vanongoti ga ndimukoma lukwa
vari
kuhonde valley kumabhanana kuhonde valley.
Wonder Valley, good place.
Yes.
Nema
pineapple. And then again, no more nema pineapple.
And mangoes.
Eh. Man's got orders, I'm a pure.
And mango.
Ota ya jerukura maichingwe nranderi.
Aywa maita basa mkoma Samunda wariku Honde Valley. He says he enjoyed the departure of former President Robert Mugabe,
mm-hmm.
but doubts that for 37 years, these same people in the same government that was led by former President Robert Mugabe, he does not think anything will change.
Mm.
Yes, but he enjoyed former President Mugabe's departure. Mm. Now we have Mkoma Forward, from South Africa. Magadi Mkoma Forward. Aiwa kuno kutsvenengotiga hanasi nhare dziri kuita kunaya titori nevamwe vakamirira vanonzi Mkoma Nhambo Goronga varida kufonerwa
izvi. Inini ndinoona sekuti 2017 chandakanatsa kustadha ndikaona ndikaongorora ndinonyatsa kuzviongorora ndichiongorora zvematongerwo enyika ndiridega ndakagara ndakanatsa kuona kuti zvataurwa ndira mazinga kuti vairwidzana kuti ndiani achatora chinzvimbo inini ndinoona sekuti vanga riri genzi rokuvanda kuti umwe naumwe paari semukuru kana kuti une chinzvimbo tore ufumi hwenyika vaviki because tikanatso kuona zvakanatso kuitika gore rapera tinoona kuti mayusa anga akawanda but iko zvino hapana paari aripi nekuti hakuna ng'ombe dzinochera mari hakuna mbudzi dzinodya mari and ukatarisa vanhu vari kumamisha hapana one sendi ukatarisa uri mudhorobha macho vanhu vakangaita sesu hapana one sendi mari iripi ini chandinoongorora ndechekuti vaida kuwana mukana wokugovana kuti iwe watora wakadai ufambe wakadai utora wakadai ufambe wakadai bhozi mukanatso kutarisa kuti ma-17 billion ekare kare kana mukatarisa every ministry hapana kusina uori hapana kusina mhosva asi vanhu vacho vanga vasingavasungwi mukaona vana Jonathan Moyo vaishandisa ma-500,000 kutenga mabhasikoro mabhasikoro akaita seyakakura sebhazi ire madhirisha acho mangani but then zvaka ndichikuudzai kuti kuongorora kwangu yes vanhu vanga vachiti havanovanda nokuti vanoda kuona kuti ndiani uchatora chinzvimbo chavamugadhi hai that was not the point the point was to plunder the country the point was to plunder everywhere every ministry even pati nepati hapana poonaona pane chinhu saka iko ndo vari kucomplaina kuti zvinhu zviri kukwira zvingatadza kukwira sei nokuti uya unenge vachishandisa kadoko kaanako anenge achida kudzokera zvokuti awane zvikamwe mangwana saka ngavasakomplaina ngavatange vadzosera ikoko kupulanda kwavakaita mari dzavakatora mabhizinesi avaita kana kuti pachinangwa chavaive nacho hotis zvese izvi kuvaraidza kutamba kwembudzi bhozi hazvina zvezvinoshanda kuti vamunangagwa ndi purezident zvisiwenga ndichakati haa chetinoda imari yangairi munyika ngaivepo yavakaita bhizi gore rapera kubva yavakaita bhizi gore rapera kushandisa zvisizvo hatini maona saka zvimwe zvese tingatisora kukurukura zvinokurukurisa kudaro izhara and inhamo nekuti hapana mari
aiwa maita basa Mkoma Forward tingadai tataura usiku hwese asi kiyo yacho iripo yevanhu varida kutaura yakati kurei tinogona kuzodzoka zvakare kwamuri kana mangwana kana kusvikira mangwana gibs ndoziva kuti uda kutaura ngondipa ndingoti kuna Mkoma Govera vangoti dimu because Mkoma Forward vazotsanangura muchirungu hanzi vanhu varingoda kuwana mukana wekubvutidzana zvavakanga vakaviga plundering the economy tina vagovera Keithwell Govera makadi
ndiripo hangu kana makadi iniwe
takasimba muri kufona muri kupi
ndiriku Mhangura
Mhangura ndinonzwa kuti Mhangura mugodhi wauda kuvhura manjuku
vari kutoparadza zvakasara
wokutoparadza zvese zvanga zvitaurwa Mkoma Forward kuti kutoparadza uku
kuna chiri kusara vakutoparadza zvanga zvasara zvacho
zvakaoma tipeiwo maonero enyu 2017 nekupinda muna 2018
2017 inondisungisa nyaya iri mubhaibheri ukatarisa mubindu reideni Adhamu akadonha nokuda kwemudzimai Samusoni akadonha nokuda kwemudzimai Dherira wakaurayaita murume 2017 vamugabi wakadonha nokuda kwaamai saka ranga risina kumira zvakanaka asi zvinhu zvakagara zvanyorwa mubhaibheri
saka apa muri kuti vanhu vatye bhaibheri here apa manje
Aiwa, hanisi kuti vanhu vatye Bhaibheri asi
kana tochika madzimai oraiti.
Zvinhu hazvina kutanga nhasi zvakatanga kare.
Tochika madzimai tisadone. Ndizvo zvamuri kutaura.
Madzimai vakadone zvakawanda.
Asi makaberekwa nemudzimai wakomanaka, mukoma wangu avaka.
Bhaibheri rinotaura vanhu tine mazuva mashoma hazire nekutambura.
Ndizvozvo. Asi chiregai kupomera mai mhosva. Chiregai kupomera madzimai mhosva. Chingopomera inyaya yekuti Bhaibheri rakati tichashupika.
Alright, angeregai tikinde munyaya yangu. Kendizovendine yanga yakaoma baba. Bhikozi tikatarisa paroad mapurisa vaisaona mota ba, vaiona mari. Kungoona mota ichiriwanzidzo zvangu zvaita homwe yangu yazvara. Saka kune zuva vagari kwanga kuri kutocheka pishe ndopa pishe tsuro ndopa tsuro saka zvanga zvakatooma kunyanya.
Aiwa tinotarisa 2018 anenge aine shanduko mukoma maita basa zvikuru mukoma Cathwell Moore negore rakanaka rinodakadza 2018.
Ndatendangu.
Thank you so much, Gibbs.
Yes, loba kuncube cingwani so siyachaya 1 minute ije suka kuncube sesingena kugeno then. Sesiyangena kumavinga. So suluchai chop chop sibili. Baba Ncube unjani?
Ngikona baba lenjani.
30 seconds umnyaka ubona unjani njalo ubona njani umnyaka ozayo?
Umnyaka mina ngubone kahle sibili kuthi umuntu othanda ukulandisa. Umnyaka wona ka 2017 singathi ubumuhle kodwa ubungamuhle kithi. Ngoba umnyaka ubumuhle. Basinika ama bond notes. Sawabona abuya phela anyamalala kwathi intumbuso. Imali yatholakala emabhenki one day. Imali besikhona ukuthi siyithumele ngabo ngezinye indlela ezifana nabo Western Union ibisatholakala. Kodwa umbuso wewatshintsha vele imali yavele yaswelakala. Sehleka lokuthumela abantwana imali. Ngoba umuntu uzatshona iviki yonke linda imali kodwa imali ingekho. So awumnyaka lowo kumuvi umbuso utshintshiwe wona. Siwubonile utshintshiwe kodwa thina ngokubona kwethu ngathi ah. Into abayijabulela lapha bajabulela ukuthi bona babe nezikhundla ezithile. Kodwa thina kusisizi ngoba kuvele kucacile ukuthi akusebenzela ngabantu, kusetshenzelwe elinye iqembu labantu. So hayi, akukuhlanga kithi lokho.
Encube baba, ngomvulo siyakwenziwe ngokuqala, sibongele kakhulu isikhathi sesiphelile baba.
Okay, siyabonga.
Yeah, so he's not happy about the change of government. He says, of course, it changed, but they're fighting for position. So now, okay, no, going forward, 2018, what are the prospects like? One minute.
I think the prospects are pretty clear. If we go back to what Ndlovu said from Emanjolo, Ebinga, Ndlovu, kala ngokuthi ngawo president uyathutha buye eduze labantu. Yinto akhala ngayo.
So it may not be a physical upliftment.
Not
but,
physically. Bona abakhokhelayo. Kabasondele eduze labantu kulokuthi bebelokhu begijimisa ukuba eParliamente bemelela ukuphiwa izimota lokuholisa izimali bese bedinga abantu kuphela sokuyisikhathi sokuvotelwa.
Aha, perfect. Mr. Mavinga, your last word, sir. Just only 30 seconds.
Yes, I do not agree that there should be any chances given to Mnangagwa and team. They need to deliver. Mnangagwa has been in government since 1980, so he should know what needs to be done. He has been in every cabinet of Mugabe up to today. So what we need is not to take our eyes off the ball. We must be vigilant. We must monitor. We must be very careful that we might be on the precipice. Look at the militarization. We must see that things are not going well. We need to be very worried and to remain vigilant as Zimbabwean citizens, as political parties, and as everyone. Let's remain vigilant.
Thank you so much, Mr. Mavinga. I think we don't have extra time. You know, it's not like soccer, so I think our time is up.
But in 2018, sorry, it's coming.
Yeah, sorry, we're out of time and we have to leave there. We thank our guests this evening, human rights lawyer, Mr. Tewa Mavinga. We also thank our Studio 7 reporter, Geino Kumete. So now I wish that you can have the best of the weekend and the best 2018. Yes, I think the year that is coming, we're going to see many things, John.
It is also.
So signing off is Gibbs Dube in Washington, D.C. Bye-bye.
Neni, Jonga Kandemiri, Muane Kupera Kwa Shondo Kwa Kanaka, Negore Zara Kanaka.